Ndiri kuita gardening, ndiri kurima muriwo, and ndiri kurima muriwo mainly muriwo inonge ichifarirwa nevanhu vere, mainly from Zimbabwe, that's my focus, nemamwe marudzi from Africa. Saka ndiri kurima nyeve, ndiri kurima muriwo wemhodzi mubora nemowa zvakare. Ndo zvandiri kutarisira kuti ndikwanise kusupplya vanhu vari muno mudiaspora vemarudzi akasiyana-siyana, mavegetables avasingawane mumashop.
Chii chakaita kuti mufunge kuita izvozvi zvekurima? Maimbozviita muri kumusha here kuZimbabwe?
Ehe, ndakakura nevabereki vairima. Saka pese pataida kuwana mavegetables, matomatoes, maonions, baba namai vangu vairima. Mai vangu vachiri kurima nanhasi. Saka taingowana zvinhu zvese mugadheni tatisinganotenga mavegetables kumashop. Saka chinhu chandakakura nacho ndikazokwanisawo nekukura kuva neinterest mune zvekurima izvozvi. Saka ndinopa credit kuna mai nababa vangu.
Munoona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kufarira miriwo ipi pane iyo yamuri kurima?
Ndinoona vari kunyanya kufarira muriwo wemhodzi, naiyo nyeve ifavorite yevakawanda chaizvo.
Zvii zvamungakurudzirawo vamwe vangange vakateerera pari zvino vari kufungawo kuita izvozvi zvekurima? Zvinhu zvinogonekwa here uri kunze kwenyika, kungave kuri kuBritain, kuAustralia kana kumo?
Ndofunga zvinhu zvinokwanisika kuita wanzi wakwanisa kubatana nethe right people vanogona kukutaridza kuti zvinofambiswa sei, nekuti zvinoziva kuti kune vakawanda maZimbabweans ari all over the world. VekuSouth Africa, 5 men vakawana munda, fama vacho asiya munda achiti hausiri fertile, asi nekuda kweshungu dzavo nekuziva kuti ivhu rinogona kuiswa manyowa ukatanga futi kurima panyowa, vari kubudirira mukurima imomo. As well as kuUK, ndinonzwa kuti kuno vamwe vari kurima ikoko. Saka I think zvinhu zvinokwanisika kuita anyway, as long as uine passion yacho. Kwandiri, I'm very passionate about it. Chinhu zvinondinakidza ndichiita. Saka handinzwe kunge ndiri kuseenza pandinenge ndichizviita. It's actually an enjoyment kwandiri. So it makes it much easier for me to be doing what I'm doing. Zvinhu zvekungoti if you set your mind on it and look for the right conduct, zvinhu zvinoitika. Think muno muAmerica there's a lot of land, especially muno muMaryland matinogara mune agricultural reserve yavanopreserva just mainly for agricultural purposes. So there's that opportunity wokwanisa kuita zvekurima izvozvi.
Pane zvimwe zvamunoita here pamusoro pekurima kana kuti ndo basa ramakutoita zuva nezuva?
Ndine full-time job yangu yandinoita, saka this is just part of an activity yandinoitawo in my spare time, but ndine basa rangu randinoita.